Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 18 2020. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Joto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
The reality of the COVID-19 pandemic is seeing us endure a necessary lockdown in our homes. Although we are physically separated, we are united in spirit. The time to celebrate together shall come.
Zimbabwe inosvitsa makore makumi mana kubva zvayawana kuzvitonga muna 1980. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshuvira zvizvarwa zveZimbabwe zuva rakanaka apo zvinocherechedza zuva rekuzvitonga zvakatarisana nedambudziko reCOVID-19.
Chokwadi, takangobatwa tichibva tanzi muquarantine. Asi maitikira acho manyari kuita quarantine acho kuti patinodyira matoilets acho hatina masanitizer. Hazvipo zvinhu zvese izvozvo hazvina. Saka ndozviri kunyanyorwadza. Tirikungodya takaungana mukati imomo kunge mombe. Saka pari kutobhowa kugara panhu pachona. Vekurara ndizvo tungorara mumidhadhadhai.
Nhasi tichanzwa zviri kutaurwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvakachengetedzwa nepamusana peCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yasvitsa makore makumi mana nhasi kubva zvayawana kuzvitonga muna 1980. Vamwe vanhu vachirumbidza danho rakanga ratorwa nehurumende rekuti mhemberero dzegore rino dziitirwe muBulawayo, asi vamwe vachiti izvi hapana zvazvange zvichibatsira sezvo paine matambudziko akawanda mudunhu reMatabeleland asiri kugadziriswa nehurumende kubva nyika yawana kuzvitonga. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mumashoko avo kuruzhinji rweZimbabwe aburitswa paZTV pakucherechedza zuva rekuwana kuzvitonga kwenyika, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati hurumende yaive yatora danho rekuti mhemberero idzi dziitirwe muguta reBulawayo senzira yekuedza kusimudzira kubatana kwevanhu munyika. Vatiwo danho iri range riri mucherechedzo wekuendesa masimba kumatunhu sezvo kuita izvi riri donzvo guru rehurumende yavo.
The reality of the COVID-19 pandemic is seeing us endure a necessary lockdown in our homes. Although we are physically separated, we are united in spirit. The time to celebrate together shall come.
Aka ndiko kange kachaveke kutanga munhoroonde yenyika kuti mhemberero idzi dziitirwe kunze kweguta reHarare. Munyori mukuru musangano reBulawayo United Residents Association, Amai Louisa Mangisi, vaudza Studio 7 kuti kuitirwa kwemhemberero idzi muBulawayo kwange kuchabatsira vamwe vemabhizimisi uye kutova vaMnangagwa vanzwisise mamwe matambudziko akatarisana neveruzhinji muBulawayo.
Kuuyawo kwanga kuchiita president muno muBulawayo kwanga kuchizobatsirawo vese vari muhospitality business kuti vavewo vanosimudzirwa pamabhizinesi avo. Zvakarezve kwanga kuchaita kuti ivo president vanzwe zvichemo zvinobva kuvanhu maererana nemvura iri kunetsa muno muBulawayo nemaindustry akavharwa kare kare muno muBulawayo.
Mutauriri wevechidiki mubato reMDC inotungamirwa naMzvare Tokozani Kupe vaAlfred Dzirutwe vatiwo zvange zvakanaka kuti mhemberero idzi dziitirwe muBulawayo, vachiti izvi zvaigona kubatsira kubvisa pfungwa dzevakawanda munzvimbo iyi dzekuti vanoonekwa sevasiri vanhu vemuZimbabwe. Asi vati kuzvitonga hakurevi chinhu kana vaMnangagwa vasina kugadzira kubvisa dambudziko guru regukura hundi nezvimwe.
Saiye aive Minister of State Security nenguva iyoyo ane zvakawanda zvaanoziva, haagoni kuti avande ipapo panyaya iyoyo iri mumaoko ake. Zimbabwe inyika yakadimbuka pakati, it's a broken nation, pane too much tribalism zvakanganisa nyika yeZimbabwe. So anofanira kuti atevedzerere ipapo azame kuti aone kuti anodhila nazvo.
Imwe nhengo yeboka revechidiki reZanu PF uyo angozvidoma nezita rekuti Pelagia ati danho rekuti mhembereiro dziitirwe muBulawayo rinoratidza kuti mutungamiri wenyika munhu ane mutsa uye ane maitiro matsva. Ati anoziva chose kutsutsumwa kwevanhu pamusoro penyaya yegukura hundi nemamwe matambudziko, asi ati vanhu vanofanirwa kupa mutungamiri wenyika nguva yekuti agadzirise izvi.
It shows kuti president vanoziva kuti kune maconcerns that should be addressed kuBulawayo kumatebelelend specifically. That is why they took this initiative kuzocelebrate zuva redu rorusungunuko muBulawayo.
Nengo ye Central Committee yebato reZanu PF uye vakambove mumiriri wemupopo mamudare reparamende vaJoseph Chuma vatsigirawo maonero aya, vakati kune vamwe vanhu vanongoda kuona zvakashata kunyange panenge paitwa zvakanaka, vachitiwo vanhu vanofanirwa kusiya tsika yakadaro.
Hurumende dzvaiyava munangagwa iri kuedza nemazvo kuti zvinhu zvifambire mberi. Tarisaika vakapinda vakavhura space yekutaura pamusana penyaya dzinongofanana neground. Kudhara waimbosofa wataura nyaya dzakadaro zvikapera zvakanaka, zvaisapera mushi. Tose tinoziva izvozvo, ndo nakuwe hurumende iri open car kuti aiva ngatitaurei tigadzisane, because tese tiri vana veZimbabwe.
Asi mutauriri webato reZapu vaipetule Maposa vati hapana zvavanoona mudanho raive ratorwa iri kunze kwekwavati kuda kubata vanhu kumeso kwava munangagwa nebato ravo reZanu PF.
Semunhu anoda kubata vanhu kumeso, idanho ravanoona serinovashandira politically kuvharidzira uipi hweutongi hweZanu PF naivo vamunangagwa pachezvavo kuvanhu vekumatepeland.
Mutauriri wedunhu reBulawayo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaswithe Nchirodza vatiwo zvange zvakanaka kuita mhemberero idzi muBulawayo, asi vatiwo kuita mhemberero dzakadai pasina kugadzirisa matambudziko agara aripo muBulawayo nemumatunhu ematepeland hakuna zvakunobatsira. Izvi zvatsinirwawo naamai Barbara Tanyanyiwa vanove mutauriri weboka remadzimai rebato iri.
Hapasati pawana munhu anobvuma kuti kukura hundi yakaitirwei uyezve yakaitwa nani, kunyange zvazvo tichiziva hedu kuti ndivanani wakazviita, asi havasi kuda kubuda pachena, havasi kuda kana even kukumbira ruregerero. Saka pasina reconciliation tinowana kuti vanhu vekumatebelelendi vanongoramba vachingotsutsumwa kusvika zvinhu zvagadziriswa. Kana dzisina kugadziriswa nyaya idzi, vanhu vachangoramba vachidzitaura.
Mumashoko avatura vamunangagwa vatiwo vanokoshesa nau rirano senzira yekuti nyika ibude mumatambudziko yakatarisana nawo. Act Munangagwa. Munyori mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu Ray Bechulika Zulu vamposofuzwayo vati vamunangagwa vafanirwe kungotaura chete, asi kuti vanofanirwa kuratidza nezviito kuti vanorevesa pakuda kugadzirisa zvinhu munyika.
Kana vamunangagwa vari sese zvekubuild a nation, ngavatange vagadzirisa nyaya yekukura hundi yakaita kuti up to now matebelelend ive marginalized. Vaiti semunhu mukuru kuti vanhu veZimbabwe vagariseke, noti lip service kana kuita zvepolitics. It's a sensitive thing and iri maoko ake.
Mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reBulawayo uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vaReginald Shoko vati nyaya yegukura hundi haisi nyaya inofanirwa kuramba ichitaurwa nezvayo makore makumi matatu nematatu mushure mechibvumirano cheUnity Accord icho chakaitwa pakati peZanu PF neZapu. Vati panoda kuve nekuzvipira kwechokwadi kuti nyaya iyi igadziriswe zvachose. Zimbabwe iri kucherechedza zuva rekuwana kuzvitonga kekutanga vanhu vachinzi vagare mudzimba dzavo senzira yekudzivirira chirwere checoronavirus icho chabata vanhu makumi maviri nevana muZimbabwe uye kuuraya vanhu vatatu munyika. Pasi rose chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mashanu nezvina. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vatumira mashoko avo kuruzhinji rweZimbabwe vachiti vari kuziva kushupika kuri kuita veruzhinji panguva iyo nyika yakatarisana nedambudziko recoronavirus. Achamisa vati zvakakosha kuti nyika itarise zvakaitika mumakore makumi mana nyika yawana kuzvitonga. Vati mumakore aya pane zvakawanda zvakaitwa munyaya dzekugadzirisa zvakakanganiswa, asi vatiwo pane zvinhu zvinosuwisa kuti nyika yakaona kupondwa kwevanhu vanodarika makumi maviri ezviuru kumatunhu eMatabeleland neMidlands munguva yegukura hundi. Vatiwo vanhu vakawanda vakachorerwa kodzero dzavo munguva yemurambatsvina uye musarudzo dzakaitwa muna 2008 idzo dzakaona ropa revanhu vakawanda richideurwa. Vachamisa varatidza kushushikanawo zvikuru neuori hwavati huri kuitika munyika. Vanhu vakawanda vatamba zororo rezuva rekuzviwana kuzvitonga kwenyika vakachengetedzwa vachiongororwa kuti vane coronavirus here kana kuti kwete. Vanhu ava vakadzingwa muBotswana ndokuchengetedzwa munzvimbo dzakasiyana-siyana vachiongororwa kwemazuva makumi maviri nerimwe vasati vabvumidzwa kuenda kumisha yavo. Ngatinzwei vanhu ava vachitaura zviri kuitika kwavari.
Chokwadi, takangobatwa tichibva tanzi muquarantine. Asi maitikira acho mazvaro kuita quarantine acho kuti patinodyira matoilets acho hatina masanitizer. Hazvipo zvinhu zvese izvo zviyazvi. Saka ndozviri kunyanyorwadza. Tirikungodya takaungana mukati imomo kunge mombe. Saka pari kutobhowa kugara panhu pachoni. Uye kurara ndizvo tongorara mumidhadhadha iyi. Ndomatiri kurara muzvimafuretsi zvakangodaro daro. But pekudyira patiri kudyira nezvinhu zvacho zvatiri kudyira zvacho ndozvisingaiti.
Chiri kuitika panapa ndechekuti vanhu vari muquarantine yepaPlumtree vese vanhu vakadhipotwa kubva muBotswana. Hapana munhu akambobatwa kunze achinzi ari kuuya muquarantine. Vese vakadhipotwa.
Vabereki, makadi zvenyu. Tiri pano paBrawayo Polytech paCollege. Tatambura vedu vei. Hatina machira ekufuka, takapuwa machira zvimufuka dhongi zvinopfumbuka. Vamwe takutokosora nazvo, tatova neBP nazvo zvimachira zvacho hazviiti. Hatina mamakisi ekuvhara muromo, hatichekiwi temburicha, hatina masanitaiza. Tatambura zvisingaiti, zvinhu zvacho hazvina kana kutomborogeka zvachose. Chikafu chaichaicho mapurisa ndo vakuudza chikafu chedu manje. Isu vacho vanhu vacho vakachengeta, hatichawani chikafu chakanaka. Takudya mabhonzo manje anodya nemhaya. Apa hatisi vasungwa panapa. Saka is better kuti vatisinzi kudzimba zvedu. Story nani.
Makadi apa. Kati tikuradzeiwo zvidyo zvatiri kudya panapa pastudio panapa. Kuitawo hero kudya sadza nebhonzo. Sadza nebhonzo chairo chairo. Hatina chikafu panapa. Vari kuramba vakativharira. Hatina masanitizer. Hatina chii. Todiwo pano. Police ndoya akutodya chikafu chedu panapa. Isusu hatina chatichadya papano. Sadza nebhonzo vandakusendera ndozvatakupiwa. Dai ndikuri kuti ndakwanisa kutora foto raivo vakuru vakuru ava vemainifomu ava mapurisa ndakusenderai futi. Isusu takutodya nenzara, takugara nenzara pano. Todii.
Kurara zvako kwakanaka.
Ayo anga ari mashoko ezvizvarwa zveZimbabwe zvakachengetedzwa munzvimbo dzakasiyana-siyana zvichiongororwa kuti zvine chirwere checoronavirus here kana kuti kwete. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombora kanaka tine hurukuro na maive mumwe musikana wechidiki wekuchipinge anonzi iye Flight Rufaro Mulambo. Uyo akaita iye detembo rake rechirwere checoronavirus. Tichatanga nekutaura namai vake tozonzwa kubva kuna Flight Rufaro Mulambo nedetembo rake. Munonzani mama uyezve muri kupi pari zvino?
Zita rangu ndinoitwa Antina Joe.
Ehe, tinoona mune mwana musikana uyo ari kuita zvenyambo. Tibhuireyo kuti zvakatanga sei?
Mwana wangu uno uyu akatanga ari ku ECDA. Ngandisi musikana waifarira zvekuteerera kudai kana chiro chichiitika, ngandisi mumafoni, malaptop, dzinga mapoem iwaya achingobudiswawo kumasocial media tichingosangana nawo. Munhu waizvifarira kuti akateerera chinhu kudai anokasika kubata. Hazvinei kuti anogona kuchinyora here, anogona kuchiverenga here, kungochiteerera kuchizwa chete. Pfungwa dzake dzinokasika kudii kubata.
Mm-hmm. Saka imwimwe zvamira zvakadaro, chii chamaizoita samai kuti muone meimu simbisa kuti aramba achiita zvakadai? Nekuti kudhara vanhu vaiti zvemitambo hazvibhadhari.
Alright. Aimudzidzisa maraimu zvekare taiti kumachechi, kuchechi kwetinoenda kwaizwa mafunction akasiyana siyana. Zvakafanana nekuti vafundisi vanogadzwa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka zvaitibatsira occasion yakadai saiyo, taironga poem kuti mwana wangu enda unodini, toitira mufundisi. Munhu uya asingatyi kana kutya chaunga kudai. Even pahigh school petiri panapa vane maoccasion avaiitawo. Saka taimukurudzira sevabereki kuti adini, achiitawo mapoema ake pamberi pevanhu, achindu zvizvinhu zvaitidakadza.
Mm-hmm. Mune vana vangani uyezve uyu ndewechingani?
Ndine vana 4. Uyu ndewechi4.
Mhm. Matimi muri pa chikoro chamunogara muri kupi?
Ndogara pa Mount Selinda Primary.
Aha, munoita basa rechinyi?
Ah, mai vakangogara hawo pamba. Baba ndivo vari mudzidzisi pa Mount Selinda Primary. Vachifundisa special needs. Vasingazvi nekutaura.
Mhm. Aiwa, pakanaka chaizvo. Saka mazwi api amungataurawo vamwana amai vangada kuti vana vavo vaite zviri kuita wenyuyu?
Ndinokurudzirawo kuti sana mai ngati tarisei zvipo zvine vana vedu, tapedza tozvisimudzira.
Mm-hmm. Aiwa, ngaachiuya tizwe
iyena talenti vana vedu, ngative tinoimurudzira tichitsvaka zvinoita kuti vana vedu vaenderere mberi nezvipo zvavanenge vainazvo.
Mhm. Aiwa, regai timbonzwa kubva kune musikana wechidiki Flight Rufaro Mulambo uyo ari kuchipinge.
Hallo.
Hallo, unozwi anani?
Unozwi tika iki.
Une makore mangani?
Ndine 5.
Mangani?
5.
Saka wakafunga sei kuti uite nhoroondo yako iyi ye coronavirus?
Ngati zvose nguva yecoronavirus, ngati bikewo detembo redu.
Chimbotiitira kadetembo reakotizwe
recoronavirus?
Inini
Flight Rufaro Mulambo wekuchipinge wepamaslinda primary anafunda grade 1, ndinoda kumbokudetserai detembo rangu. Nemusoro wenda unoti coronavirus, iyo COVID-19.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawapakurira vateereri nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko rechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Takananganawo nevaimbi kuti tinzwewo kuti zvii zvavari kuita mukubatsira kushambadzawo shoko pamusoro pezvinofanira kunge zvichiitwa nevanhu kuzvichengetedza kubva kucoronavirus. Saka nekudaro tabata Dr. Tawanda Benson, mumwe wevaimbi vane mukurumbira kuchamhembe kweAfrica kana kuti mudunhu reSouthern Africa, vari kuMafikeng kuSouth Africa. Dr. Benson, nhasi tinoda kutimbokurukura tichitarisa kuti zvii zvamuri kuitawo imi semuimbi ane vanhu vane chitsama vanomuteverawo mukubatsirawo kuendesa kana kufambisa chenjedzo nedzidziso pamusoro pecoronavirus kana COVID-19. Zvii zvamuri kuitawo semuimbi?
Ini semuimbi ndinogara ndichikurudzirana nemadzisawira angu vamwe vaimbiwo vemudzinyika dzakasiyana-siyana vandinoziva, mukuburikidza nemukutaura chaipo kana pamasocial media chaipo, kubvunzana nevamwe vedu muri kugezawo maoko here zviri kutaurwa, uyezve muri kugara maka zvichengetedza here muri mudzimba. Kana paine vamwe vanofanira kuenda kumastudio vachitravela, vaive tiri kuramba tichingotsiurana. Uyezve ndine nziyo dzandakaimba dzinonyaradza kana kudzikamisa hana nepfungwa dzevamwe vaimbi kana dzevamwewo vakarasikirwa neupenyu hwehama dzavo kana nevamwe vakabatikana nechirwere ichi. Ndine nziyo dzandakatoimba dzekuti handina dambudziko kana kushaya nadzo nevamwe.
Zvii zvamuri kuitawo imi pauzima kuedza kubatsirawo kungava kuunganidza zvikwanisiro kana mari nezvimwe zvakadaro mukubatsirawo kurwisana nedambudziko recoronavirus iri, tichiona kuti riri kupararira nekukasika?
Inini ndakamirira Mega Base Studios inova iyo kambani ya Dr. Tawanda. Takakwanisa kupawo vemumastreet vaivai vasina dzimba dzekugara, takakwanisa kuvapo magloves tisingazozivedu nenhamba kuti anga ari mangana sanga akati wandei zvavo, nekuda kwokuti vanga vasina kwokuti vangakwanisa kuzviwana. Uyezve chikuru chandakanyanya kuita zvangu, ndakakwanisa kuita nziyo. Ndakakumbirwa nevakuru vakuru vemadzichechi akati siyanei kuti ndiite nziyo, nekuda kwokuti a song communicates to a soul and a mind, inotaura nemwoyo uyezve nepfungwa dzemunhu. Saka ndozvandakakwanisa kuita izvozvo nekuda kwokuti hatina mukana wekuti tifambe zvakanyanya kufamba kuenda nzvimbo dzakasiyana-siyana. Hatina mukana wekuti tikwanise kufambira avo vakakanganiswa kana kuti vari mumatambudziko kusangana nechirwere chekorona. Asi dai zvanga zvisiri zvo, tanga tine shungu chaizvo yekuti semuimbi ndinge ndiripo pandinge ndichifambawo ndichidzidzisa kana kupa zvandinokwanisa kupa panyaya yekudzivirira kana kuti pane zvinoshandiswa kuti tidzivirire utachiwana wecoronavirus.
Tiri kuona kuti mune dzimwe nzvimbo kana mune mamwe matunhu vanhu vari kuramba vachityora mutemo wekunzi vanhu vagare mudzimba uyu vari kuramba vachifamba-famba. Imiwo kunharaunda kwamuri, muri kuona vanhu vari kutevera here kurudzira yekuti vasafamba-famba senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus?
Inini ndiri kuona kuti munharaunda yandiri kugara munzvimbo ino yeSouth Africa kuMafikeng, ndinoona sekuti vanhu vari kutevedzera matanho akataurwa nehurumende yeSouth Africa kuti vanhu ngavafambe kana kuti vanhu vemuchovha ngavakwanise kungoshanda kubva nenguva dza9 o'clock makuseni kusvika na10, voenderera mberi zvakare na4 o'clock kusvika na5 o'clock. Vari kuita saizvozvo, ende unoona kana kutoti mumigwagwa medu chaimo hamuna vanhu vakati wandei. Saka ndinoona sekuti vanhu vari kutedzera. Uyezve chandafarira chandaitawo inini semuimbi Daena tikatono testwa tinine mhuri yangu. Tatono tariswawo tikaonekwa isusu kuti aiwa hatina utachiwana. Saka ndikangoti ndicho chidano chandatorawo burikidza nekufambidzana kana kuti kushanda pamwe chete nehurumende yemuno yeSouth Africa.
Manga makateerera kumuimbi ane mukurumbira Dr. Tawanda Benson. Muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Pamakore makumi mana apfuura vanhukadzi vanoita zvemitambo vanga vachiita mashiripiti mumitambo yavo yakasiyana siyana asi vasingapiwe ruremekedzo runokodzera. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Kunyange hazvo kune vatambi vakaita mukurumbira vakaita saNick Price, Byron Blake, Charles Manyuchi, Lenton Tinago, Samson Muripo naIvan Stewart ava havana kusvika pane zvakaitwa nevanhukadzi kubvira muna 1980 apo Zimbabwe yakatenderwa kukwikwidza nevekune dzimwe nyika. Chikwata chevanhukadzi chemutambo wehockey ndicho chakaunza menduro yegoridhe yekutanga munyika kubva kumaOlympic Games apo vakanokunda pasi rese kuRussia muna 1980. Ndiyo menduro yega yakatorwa nezvikwata zvenyika kubva kumaOlympic Games pamakore makumi mana apfuura. Izvi zvinopindirawo nekuti vatambi vakaita saKirsty Coventry, Cara Black, Sarah Jane Murphy, Tracy Cox Smith naRutendo Nyahora vanga vachikwikwidza zvemutsindo zvichibudikidzawo nekuti Coventry naCara vakambobata chinzvimbo chepamusorosoro pasi rese kana kuti world number one. Tisingakanganwe mashiripiti akaitwa nechikwata chenyika chenetball chemaGems ku-2019 Vitality World Cup kuLiverpool, England. Chikwata ichi chakaita zvaive zvisingatarisirwe nekusvika munharaunda yechipiri uyezve nekupedza chiri pachinhanho chechisere makundano aive nezvikwata gumi nezvitanhatu aya. Izvi zviri kureva kuti pari zvino Zimbabwe iri pachinzvimbo chetsere pasi rese mushure mekurova zvikwata zvine mukurumbira zvakaita seNorthern Ireland, Barbados neSri Lanka kuWorld Cup. Chikwata cheRed Bull ichi chakatevera zvaive zvaitwa nemaMighty Warriors ayo akabudirira kuenda kumakwikwi e2016 Olympic Games izvo zviri kutadzwa kuitwa nezvikwata zvakawandisa pasi rese. Muteveri wemitambo vaLorenz Wekwete vanoti zvakaitwa nezvikwata zvevanhukadzi mukusimudzira zita renyika izvi zvinofanira kuyemurwa. Kunyange hazvo maMighty Warriors akanozvindikitwa neAustralia, Canada neGermany kumaOlympics kungovepo chete pagungano iri zvakavapa chiremerera chakakura pasi rese. Chiremerera chakadai chakasvikawo kumaLady Chevrons ayo angadai akabudirira kuenda kumakundano eT20 World Cup asi izvi zvikakanganiswa nekudzingwa kwakaitwa Zimbabwe mugungano reInternational Cricket Council. Chikwata ichi chaifanira kuenda kuScotland kunorwira nzvimbo yekuenda kuT20 World Cup asi zvikakona nekuti Zimbabwe yaive isingatenderwi kutamba nevekune dzimwe nyika. Panguva iyoyo Zimbabwe yakadzingwa muICC nemhaka yekupindura kwehurumende yemuno mune zveutungamiri hwemutambo uyu. Chiri kunyanyofadza muvanhukadzi ndechekuti vakaita uyezve vari kuita mashiripiti mumitambo yezvikwata kwete mumitambo yemunhu mumwe chete sezviri kuita vanhurume. Gurukota rezvemitambo muzvare Kirsty Coventry vakavimbisa kuti vachagara pasi nevezvemitambo kuti vaone kuti zviri kuvanetsa zvinogadziriswa sei. Pamwe nenzira iyi zvinhu zvingangofamba zvakanaka makore anotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ngatisangane zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC.